pane zvino tanga tiri kuongorora kuti tarudzo dziri kufamba sei maelections ari kuitwa aya munzvimbo dzakasiyana siyana kudhinga uko zvakare nekugweru sarudzo dziri kufamba zvakanaka hazvo hapana zvizhinji zvatanzwa zvinokashamadza kana kuratidza sekunge mabatirwo esarudzo asiri kufamba zvakanaka taona kuti zvose zvinenge zvakaringana tichikuonawo zvakare kuti kune vari kubatsirwa futi vakwanise kunge vachivhota vakati wandei munzvimbo dzakasiyana siyana vachitiwo havakwanisi kunyora chinova chinhu chatagara tichiona musarudzo idzo dzemabielections kuti pane vanhu vakati vari kutaura kuti havachikwanisa kunge vachinyora saka vanenge vachida rubatsiro rwavamwe saka tiri kuonawo zvakare kuti pane masited voters vakati pane mapato ari kukwidza musarudzo iyi taonawo zvakare kuti vese vaidiployawo maagenti avo kuti vange vachiona kuti sarudzo dziri kufamba sei saka tinoona kuti varipo panzvimbo
kuyo vanhu vabuda here neuwandu vachienda kusarudzo idzi
tikuona kuti voter turnout inenge ichiri no haina kunyanya kuwanda asi zvakare ndozvinowanzoitika mabielection izvozvo uwandu hwevanhu vanouya mabielections vanenge vari vashoma uyezve taona kuti vazhinji vari kuuyawo kunovhota vanhu vechidzimai vechirume kana kuti vakomana vashoma vari kuuya kunovhota vashoma vari kudzorerwa kumba pamusoro pekuti mazita avo haasi muvhotazvo kana kuti vauya vane magwaro kana kuti madhokumendi asingatendere kuvhota saka sarudzo dziri kupera na7 manheru anhasi saka tichaona kuti zvinenge zvichifamba sei tozopawo yatingati ripoti yekuti zvapamba sei mukupera kwesarudzo izvi taakuziva kuti akubudirira musarudzo idzi ndiani.